kubva panhema dzakataurwa naPaul Nyati wemapurisa kunzi Mobilizing anogona kunge atapambwa neboyfriend yake, hatisati tanzwa any information inombotitarisa kuti Mobilizing ari kupi uye kuti mapurisa anaenda mberi zvakadini pakutsvaka kuziva kuti boyfriend yacho yaanotaura anonzi Saizi Jambwa wacho iyeye ari kupi. Zvakare Saizi Jambwa akanga achichengetedzwa pamba paSimba Chisango anova iye hama yake anga munin'ina wacho. Hatina kumbonzwa kuti vakasunga Chisango sezvo Chisango anga ari involved pakuti munin'ina wake musi wacho uyu anonzi akanga anaye. Saka kubva panhema dziya dzakapakwa nyika yese hapana chimwe chatati tambonzwa.
Kosei muri kuti mapurisa ari kureva nhema apa vasikala?
Vari kureva nhema nokuti zvaari kutaura zvese manyepo. Chokutanga isisi tinogara kuno kuchitongedza ndinoziva upenyu hwedu hwese mararamiro atinoita savanhu vetriplec hatisi vanhu vanoudzirwa. Inhema zvokuti chokutanga Mobilizing ali akanga achitaurana naSaizi Jambwa icreation yakaitwa neregime ichisanganisa namapurisa kuitira kuti vazare kuti muzvare uyu ari kupi. Zviri pachena kuti mapurisa vanoziva zvakaitika uye vanoziva kuna Mobilizing ali. That's why vakacreata nhema idzodzo kuti vave vanopa kuti zvimbonyaragwa muno munyika. But hazvisi zvakanyaragwa nokuti vanhu vakatsamwa zvikuru kwazvo nechipiko ichi zvekuti hazvioni zvichizopera zvakanaka mberi uko.
Pangava nechikonzero chei chaizvo chekuti vangada kuti paya zuri asasunga?
Vanenge vachireve nhema kuitira kuti vaprotekte bato rezanu pf.